Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu ndira 31 2018.
Makaterera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vagadza mutongi wedare repamusoro Justice Priscilla Chigumba sasachigaro mutsva weZimbabwe Electoral Commission.
Vagari vazhinji vemusha weHopley uri kumahombe kombe kweguta reHarare nhasi vaenda kunoedza kunyoresa neuwandu hwavo mushure mekunge rimwe sangano rinoshanda rakazvimirira ravabatsira kuti vawane zvitupa.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vaita musangano webato ravo wePolitbureau muHarare mushure mokudzoka kubva kumusangano weAfrican Union kuAddis Ababa, Ethiopia.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro inhau dzedu dzanhasi dzichauya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vagadza mutongi wedare repamusoro Justice Priscilla Chigumba sasachigaro mutsva weZimbabwe Electoral Commission ZEC vachitora basa rakasiwa naamai Rita Makarao muna zvita nenzira isina kujekeswa. Studio 7 ndiyo yakatanga kuburitsa nyaya yokudomwa kwa Justice Chigumba sasachigaro musi wa 26 ndira. Mugwaro ranyorerwa Justice Chigumba nhasi nemunyori wedare remakurukota Dr. Meshack Sivanda rinoti Justice Chigumba vatagadzwa sasachigaro weZEC kuState House mangwana mangwanani nenguva dza 10 a.m. Justice Chigumba vakadomwa semutongi wedare repamusoro mugore ra2012. Vakambopomerwa mhosva yekuda kupiwa chioko muhomwe asi vakazochenurwa neJudicial Services Commission iyo yaitungamirwa navaGodfrey Chidausiku, avo vaive mutongi mukuru wematare edzimhosva. Mapato anopikisa anga achikurudzira hurumende kuti igadze sachigaro weZEC sezvo pasisina nguva yakawanda yasara kuti sarudzo dziitwe munyika.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vaita musangano webato ravo wePolitbureau muHarare mushure mekudzoka kubva kumusangano weAfrican Union kuAddis Ababa, Ethiopia. Mutauriri webato reZANU-PF vaSimon Kaya Moyo vaudza Studio 7 kuti musangano uyu wanga uchiri kuenderera mberi pataenda kumhepo uye vanga vachitiwo vaMnangagwa vanga vachitaura nezvenzendo dzavo kuAfrican Union uye kuDavos kuSwitzerland. Vakaya Moyo vatiwo musangano uyu wanga uchizeya nyaya dzekurima uye mitengo yezvinhu. Vamwe vapinda musangano uyu vaudzawo Studio 7 kuti vaMnangagwa vati vakatambirwa zvakanaka kuAfrican Union nekuDavos Switzerland kumusangano weWorld Economic Forum. Vativo vatungamiri wedzimwe nyika vakatambira kubviswa kwevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pachigaro murunyararo. VaMnangagwa vanonziwo vatiwo kudyidzana neBritain nedzimwe nyika kunenge kwave parinani. Panyaya yemitengo yezvinhu, mumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika retired general Constantino Chiwenga vatura kudare repolitibiro nezvoongororo yavanga vachiita yekukwira kwemitengo yezvinhu. vachiwenga vakasarudzwa nedare iri kuti vavisa chigaro wekomiti inoona nezvemitengo uye vanga vachisangana muchiwande nevakuru vemabhizimisi mavhiki apfuura. Gurukota rinoona nezvekurima, retired Air Chief Marshal Perence Shiri, vanga vachitaurawo nezvemamiriro ezvirimwa sezvo mvura isiri kunaya zvakanaka. Politburo iri kuzeyawo nyaya dzegadziriro yesarudzo uye izvi zvange zvichitaurwa nevamwe vanosanganisira vanoona nezvegwara remusangano, retired Lieutenant General Engelbert Rugege uye sachigaro webato Amai Opa Muchinguri Kashiri. Mukuzeya nyaya yemusangano wePolitburo, tabata imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paMulungushu University kuZambia vaShakespeare amauswa, tikavabvunza kuti vanoona sei mashoko avamunangagwa ekuti vakatambirwa zvakanaka nevamwe vatungamiri.
Mashoko avamunangagwa anengati haasi mashoko atingashamisika kunzwa, nekuti ndo mashoko anga achitarisirwa nevanhu kuti vamunangagwa vanouya vachitaura. Asi tinozotarisawo zvakare kuti zviri kuenderana here ne zvavari kutaura kuti mashoko avo akatambirwa. Tingangoti chimwe chiri kuitikawo ndechekuti nyikawo dzimwe dzepasi rose dzanga dzichimbotsigirawo mapato anga achida kuti aunze utongi hwechipiriro muZimbabwe. Vanenge vanga vakuona kuti Zambia fuzo yarandira kubva pachigaro, vakawanawo munhu anokwanisa kushandura Zambia fu achibva mukati mairi zvinogona kuita zvakanaka. Asi nyika dzakaita sanana Britain nana America dzinoda kuonawo vamunangagwa vachiratidza kuti munhu anoda kuti mubudikire utongi hwechikerere. Nezvinhu zvakawanda zvichiri kuda kuratidzwa kuitika munyika, uyezve mamiriro akaita Zimbabwe tingangoti inyika iri parumanhanzombe zvokuti vamunangagwa havangakwanisi kungouya nemashoko basi. Vanhu vanenge vachitarisa kuti vamunangagwa vauyawo nezvinhu zvinobatsika zvinoita kuti munyika munge muine mari, vanhu vawane mari dzavo kumabhangi. Asi kana zvose izvozvo zvisati zvakwanisa kuitika kuti zvinhu zvichiri kunetsa munyika, hakuna mari kumabhangi, handioni semashoko avamunangagwa ari mashoko angabatsira munhu kuti zvinhu izvozvo zvinoadzi kufamba kwavakaita kune pundutso yauya. Nyangoti vanhu nyika dziri kunze dzavari kuti vakatambirwa nadzo dzakamirira kuonawo vamunangagwa kuti zvavakatora simba vachishandisa mauto ivo vachaita here kuti pave neutongi hwechikere, kunyanya takatarisana nesarudzo dziri kuedza.
Imwewo nyaya iri kukurukurwa muPolitburo iyi inyaya yemitengo yezvinhu. Vari kuti ivo vari kuona sekuti zvinhu zvinenge zvaakudzika kubva zvavakatidzikisei mutengo wemafuta ekufambisa. Munoona sei nyaya?
Ndingangoti ndizvozvo zvavanenge vachitaurawo, asi zvinhu zvekungoti vari kungotaura kana zvichitaura kwavamunangagwa kwavanoti kuvukura. Kune zvimwe zvinhu zvidoko zvinenge zvichinzi zvadzikawo zvinokurumidza kuoneka, asi tikachizoona togara totarisa munoona kuti mashandiro ari kuita vanhu muZimbabwe akaomarara. Vanhu kuti vakwanise kuwana mari yacho iyoyo iri kunzi yadzika, vanhu vachiri kutengeserwa mari pamusika mutema. Mari hadzisati dzakunyanya wanika zvakanaka mumabhengi, asiwo kana fuel yakadzikawo zvishoma zviro kwazvo tichitarisa zveupfumi hwenyika, vanoongorora nezveupfumi hwenyika zvinotarisirwa kuti mapurize anoti dzikirei, asi hazvisi zvinhu zvanatsobuda.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paMulungushu University kuZambia vaShakespeare amauswa vari parunare kuZambia.
Vagari vazhinji vemumusha weHopley uri kumahombekombe kweguta reHarare nhasi vaenda kunoedza kunyoresa neuwandu hwavo mushure mekunge rimwe sangano rinoshanda rakazvimiririra ravabatsira kuti vanhu ava vawane zvitupa zvekuti vakwanise kunyoresa sevavhoti. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vagari vemusha weHopley vakaita savaClopas muGwanda vanoti vari kufara zvikuru nerubatsiro rwavakapiwa nesangano reElection Resource Center, iro rakavabatsira kuti vakwanise kuti vatore zvitupa izvo zviri kudiwa kuti vanyorese sevavhoti musarudzo dzegore rino. VaMugwanda vati vanhu vakawanda vanogara muHopley vakabva kunzvimbo dzakasiyana-siyana dzakaita sekuPrize Reporter Farm, uko kwavakabva vachiita zvokumanikidzwa. VaMugwanda vanoti zvakaitika kunzvimbo idzi dzakaita sePorter Farm zvakaita kuti vanhu vazhinji varase magwaro avo ekuzvarwa nezvitupa, izvo zvave kuita kuti vatadze kunyoresa sevavhoti.
matambudziko atiri kusangana nawo tingati dambudziko rokutanga chairo chairo taitarisira kuti vanhu vachauya zvakaita munzvimbo ino yehopuri pakliniki panapa pari kunge pachirejista vanhu zvizhinji vokwanisa kunge vachitoresa vanhu vese kuti vakwanise kunge vachiwana zvitupa vane zvikwanisiro zvavo zvekuti vakwanise kunge vachivhotawo sezvo kuvhota dziri kodzero dzako dzaunofanira kunge uchiita pamwoyo pako saka ukazadzisa kuti wokwanise kunge uchivhota wozorega kuva munhu anokomplaina mushure mekunge zvazofamba nemamwe mafambiro zvee zvaita asi kana munhu ikange wakwanisa kunge waita chido chekuti uregiste mashoko akanaka ende ndoona zvinhu zvakakodzera kumunhu sezvo dziri kodzero dzako.
Mumwe mugari wemuzone 6 muhopuli makare vatafadzwa mukodza vaudza studio 7 kuti vanhu vazhinji vari kutadza kunyoresa sevavhoti sezvo pachingova nenzvimbo imwe chete chete iri kunyoreserwa vanhu sevavhoti munharaunda yavo ine vanhu vanofungidzirwa kuti vanodarika zviuru makumi maviri. Vamukodza vanotiwo vanhu vari kunyoresa vanhu sevavhoti ava vari kuita chinono chinenge chekamba mumafambisiro avari kuita basa ravo.
Kuno kuti uda zone 1 kuti ive ine senda kwa hadi zone 5 iwe ne senda South Park iwe ne senda kuti South Rand iwe ne senda nekuti dambudziko hatinari kunogondole kuti isusu vashoma tiri kurejistira pacho.
Hatinawo kukwanisa kutaura nemutauriri wezek vajustin manyau kutinzwe divi rekomisheni yavo panyaya iyi. Mumwe mugari wemuhopley vaprosper mapiki vanoti havasi kufara nemabatirwo ari kuitwa vanhu nevebazi rinoona nezvekunyoreswa vanhu rinotungamirirwa navatobai vamudede ravanoti riri kutadza kupa vanhu vazhinji zvitupa nepamusana pezvikonzero zvakasiyana siyana. Vamapiki vanoti vakatozokwanisa kutora chitupa nezuro mushure mekuratidzira kwakaitwa nevagari vemuhopley pulipa mahofisa vamudede svondo rapera uye kusvitswa kwetsamba yeZimbabwe Human Rights Commission iyo yaikumikidza vamudede kuti vanyorese vanhu kuti vagozokwanisa kunyoresa sevavhoti.
Abata handisi kufara nekushanda kuita vanhu zvitupa, handisi kufara nekushanda kuita vanhu zvitupa because vanhu zvitupa ka it's like ndakamhenda kwamachipisa ndega nishasa mari yangu mara ndikashatsa kufamba ine yakutoswa kuma $20 but kutora chitupa chinonzi kutora mahara handizi ndasvika kwamachipisa ndikaita number 4 ndasvika kuita number 4 papa ndakasvika almost 4 o'clock ndaita number 4 saka kumuka kuti imubva makusenu kusvika 4 o'clock wakashanda vanhu 2 kumberi kwangu inini asizisi kuti sunungura zviitwa kumaregistration ndaiti kuti tikuzvidza kuti ndaiti zviitwa mahara dai zvakazvi zvemari dai zvoti zvakasinganonoki saka dai kwangogara wakataura kuti hatiita zvemahara ka taingo sacrifice zvemari dzedzi dzatakashandisa dzacho ka dai tikangotora zvitupa zvedu saka ndinotenda ERC ndiyo vatobatsira vabereki kuti vaonewo zvitupa kurasa chitupa yatoita kunge dambudziko vautenga varutanga panyuwani muzimbabwe kunotora chitupa chinchinja wakarasa kungorasa chitupa namba dzako nechidziziva birth certificate ndinaro but unofainda unoona zvinhu zvinotonetsa.
Patavabata kuti tinzwe divi ravo vamudede vati tigodzoka kwavari mushure meawa imwe chete asi pataenda pamhepo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Muzvare kudzai mukoko avo vanoshanda nesangano reERC vanoti vari kushanda zvakasimba kubatsira vanhu vasina zvitupa kuti vaende kunotora zvitupa izvi kuti vagokwanisa kunyoresa sevavhoti. Ndakamirira Studio 7 kuHopley ndini Thomas Chiripasi.
Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vaudza nhasi vanhu vemuAmerica nezvemamiriro akaita zvinhu muchirongwa chinozikanwa nekuti State of the Union kana kuti State of the National Address. Vakabata-bata nyaya dzakawanda izvo zvatambirwa nenzira dzakasiyana-siyana nezvarwa zvemuAmerica kusanganisirawo zvemuZimbabwe.
Vachitaura muCapitol Hill vaTrump vakati vari kufara kuti upfumi hwenyika yavo huri kufamba zvakanaka zviratidza kuti gwara rezveupfumi ravakatora rekusimbisa kuti America pamberi kana kuti America First riri kushanda zvakanaka.
Since the election we have created 2.4 million new jobs including including 200,000 new jobs in manufacturing alone. African American unemployment stands at the lowest rate ever recorded.
Anyaya yevapoteri vakauya muAmerica vari vadiki nevabereki vainge vasina mapepa vaTrump vati vachaedza kushanda nedare reHouse of Assembly nereSenate kuunza mutemo wekugadzirisa nyaya iyi.
Here are the four pillars of our plan. The first pillar of our framework generously offers a path to citizenship for 1.8 million illegal immigrants who were brought here by their parents at a young age. That covers almost 3 times more people than the previous administration covered.
Vapoteri ava parizvino vari pasi pechirongwa chinombomira kuvadzinga muAmerica asi chave kusvika kwamvura yacheka makumbo chinonzi Deferred Action for Childhood Arrivals kana kuti DACA. VaTrump vatiwo vanoda kuti mapato ose emuAmerica ezvimatongerwo enyika aite mubatira pamwe chuma chomuzukuru kuita kuti vasimudzire nyika yavo. Vaenderera mberi vachitiwo hurumende yavo yakabudirira kurwisa nekukunda chikwata chinopfurukidza mwero cheISIS kuSyria nekuIraq. Vachipindura mashoko avaTrump aya, nhengo yedare House of Assembly vaJoseph Kennedy III vataura vakamirira maDemocrats vati vaTrump vari kuunza kusabatana munyika nemitemo yavari kudzika. Vati mitemo iyi inodzvinyirira varombo. Amai Elizabeth Guzman vekudare reVirginia House of Delegates vataurawo vakamirira maDemocrats murimi rweSpanish. Vachiti mitemo yava Trump inoomesera vapoteri vekune dzimwe nyika. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa kuCapital University kuOhio, Dr. Elliot Masocha vanoti gwara rezveupfumi rinotorwa navaTrump rinobatsira kunyanya vapfumi nevane mabhizimisi kare.
Muno muAmerica tinoona kuti vari kuita zvakanaka chaizvo, nokuti iniso mudzidzisi wemabhizinesi kumayunivhesiti tinoona vana vakuita vashoma pamayunivhesiti. Nokuti nguva yoga yoga inenge ine economy ichiita zvakanaka, vanhu vanoona sokuti chikoro hachisina basa chiregai tiinde kumari. Saka ndamaonera andinoita ndiona sokuti nemari dzamatex dziri kuitwa dzichienda kumabhizinesi dzinenge dziri kubetsera mabhizinesi kuti azohaya. Nokuona kwatiri kuita nokunzwa futi kuti vamwe mamwe amabhizinesi vari kuwedzera vasevenzi mari, zvinoita sokuti ikonomi yacho ichatisimukira. Asi ndamaonera andinoita isu kunyaya idzodzi zvinenge zvakarerekera kuvapfumi kudarika vasina mari. Mabasa ari kunzi ari kuuya muikonomi anenge ari mabasa aya asina mari, kwete ane mari yapamusorosoro. Saka zvinoita zvokuti unotambura ucharamba achingotambura achiengedzerwa kuti mabasa avako, asi mabasa acho asingaenyi kupa mari yakakwana kuti azviriritire zvakanyanya nebasa rimwe chete.
Vachitaurawo pamitemo yavaTrump yekuti vanhu vanenge vachida kuuya kuzogara muAmerica vanouya sei, vazvidzai ruzvidzo vanogara kuOhio vanoti mitemo yavaTrump inoomesera zvikuru vanhu vekunze ava.
Maonero andikuita mitemo yekuda kudzikiswa navaTrump inenge inotiomei, especially panavo vanenge vauya kumunomo vakwanisa kuwana mapepa kana kuti vauya kuzosvika kuti vawane mapepa. Zvinenge zvaakuda kuti omerei munhu wese. I know kuti munhu waikwanisa kuti wakauya muno muAmerica wakawana mapepa ako, unokwanisa kuti uwane mapepa ehama dzako, baba vako naamai vako. But iye zvinoizvi zvikutaura kuna Trump ari kuti mapepa unenge wawana iwo anongoti aunze mudzimai wako nemaminors ako chete. Kudhara vanhu vaikwanisa kuudza vabereki vavo kuti according to what Trump is saying zvaura kuti haa hakuchisina izvozvo. Iye akanzura yainzi diversity visa yeye ari kuti iye haachada nezvayo. Ndirikuona kuti yaibatsira kuti vanhu vakaapplya those diversity visas vaikwanisa kuuya munomo vaine magreen cards kudhara, votokwanisa kuchinja upenyu hwavo.
Dr. Frank Guni avo vari muWashington DC vativo nyaya yataurwa navaTrump yekuti vachanyima rubatsiro kunyika dzisingawirirane navo zvikuru panyaya Israel zvinhu zvichakanganisa zvikuru dzimwe nyika dzemuAfrica. Pamutemo weAmerica, mutungamiri wenyika anosungirwa kuti ature mashoko kuvanhu kana kuti State of the Union achitaura mamiriro anenge akaita zvinhu muAmerica.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7 PM mazuva ose. Munotibata pa909 AM uye pa4930-13860, 15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei
pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 pm uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 pm musakanganwe kufarira Facebook page redu revoa shona.
Makatirira ku Studio 7.
Tiri kutepfenyura tiri mu Washington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mubatanidzwa wemauto anobva kunyika dzakasiyana siyana ayo ari kurwisa chikwata cheBoko Haram uri kuenderera mberi uchibvisa munhapwa vanhu vakapambwa nechikwata ichi kumaodzanyemba kweCameroon.
Mumwe mukuru mubazi reAmerica rinoona nezvekudzidzana kweAmerica nedzimwe nyika anoti gwara reAmerica zvichitevera mashoko ava Donald Trump panyaya yeAfghanistan harina mukana wekutaurirana nechikwata cheTaliban pamwe nezvimwe zvikwata zvinopfurikidza mwero. Muchungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoti vanoda kurambidza vanhu vekunze kweAmerica vari kugara muAmerica kuisa vabereki vavo pamwe nedzimwe hama dzavo. Mashoko aya anonzi ari kugumbura vanhu vakawanda vari muAmerica kusanganisira zvizvarwa zveZimbabwe. Gweta rinoshanda riri mudunhu reOregon muno muAmerica vatapiwa kapurura vanoti zvinoda kuitwa navaTrump zvichavhiringa mhuri zhinji. Vanoti America inofanira kuzivavo kuti kune vanhu vakawanda vanomanikidzwa kubva munyika dzavo nezvikonzero zvakasiyana siyana.
Nyaya yema restrictions ari kuuya. Nyaya ipa yaipira ndepekuti vari kunzwa kuno vacho vane maissues ari kuitika kunyika dzavari kutiza. Nekudaro kuti tiwanikwe tichipiwa mitemo ine zvinhu zvakaomawo zvakadaro, marestrictions akadaro zvinoomesera vanhu vari muno.
Chinyi chamunoona tinoda kuitika apa?
Dai vanhu vakwanisa kupiwa kodzero yekugara muno kana kupotera muno, vokwanisawo kuvhurirwa mukana wekuti kana paine hama dzavo dzichiri kunze dziri kutambura ngadzikwanisawo kuuya nenzira yakanaka dzichikwanisa kuwanawo mapepa omuno adzogara muno.
Magreen cards aipiwa vanhu vakadini?
Magreen cards aimbopiwa vanhu vanenge vapotera vaya vagara muno kwenguva yakati vozopiwa magreen cards. Yanga iri nzira yekuti vakakwanisa kupiwa muno, vakapinda muno vapiwa asylum, vapiwa vobva muasylum ndozoenda mugreen card. Vamwe vaiuyawo neDV lottery zvichingodaro, vamwe vaiva neH1 visa ekuwana mabasa. Zvaingosiyana siyana mawira aiita vanhu, saka vaibva kuvhiza iroro vozopinda magreen card. Saka iye zvino nemutemo unenge wapo wekuti kwaane zvedhaka izvo, mutemo uri kungoyawo kuti vari kungobva vangopuwa maconditions ekuti anobva atoomesera kune vari kuda kuedza kuteera hama dzavo dzinenge dza kwanisa kugara muno.
VaTrump nezuro vakataura zve pamusoro peyavanoti chain immigration. Kana vakaita zvavari kuda chichachinja chii?
Pasati paita zvechain immigration paimbo inoyanzi family visa extension yekuti kwaiuya hama dzemunhu anenge apuwa mapepa. Saka apa vari kuti nenyaya yechain immigration inenge yavepo munhu achakwanisa kunza extended family. Vakungounza varipo ndovaripo, vakasarawo kumusha vatosara.
Munofunga kuti chiri kusakisa kuda kuchinjwa kwemitemo nenzira yakadai chini?
Chekutanga inyaya yekuti vakanga vavimbisa ivo vaTrump, vakanga vavimbisa kuvanhu vavo vaivavhotera kuti vakakwanisa kupinda vachachenesa nzvimbo zvezvekuti vaizviti vachada kubvisa vanhu vasiri vakagara muno zvisiri pamutemo. Saka nekudaro kuzochenesa kwavari kuti vaite nzvimbo kuda kuti vaone vhoti zveyekuti vanzi vakasangana nezvavakavendisa vanhu, asi mukuita izvozvo kuomeserawo vamwe vanhu vari kuedzawo kuzviti vagare vari pamutemo.
Avo vange vari chizvarwa cheZimbabwe uye vari gweta vatapiwa kapurura vachitaura vari parunhare kuOregon muno muAmerica.
Iko zvino tochienda kuna Marvelous Nyauye achitiudza zviri kuitika paFacebook.
Vatsigiri vedu vepaFacebook page yedu yeVOA Shona neStudio 7 WhatsApp vanga vari kutaura zvakasiyana siyana pamusoro penyaya dziri kuitika munyika.
pamusoro penyaya yekuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanogadza mutongi wedare repamusoro Justice Priscilla Chigumba sasa chigaro mutsva weZimbabwe Electoral Commission vachitora basa rakasiiwa naamai Rita Makarao mudyano weMan City ari kuti zvakanakisisa asi runesu ti masendeke ari kuti kunongove kutsenga matohwe koga uku panyaya yekuti vamudzuri vokurudzira kuti vanhu vabatane muMDC kuitira kuti vakunde ZANU-PF musarudzo. Andrew Itai Mangwiro anoti chinja maitiro bhora mberi. Benson Kwangware anoti takangomirira government yacho yezanu kuti igadzire nyika asi change iri kunonoka kunongova kuwawata. Panyaya yekurangarirwa kwavaItai Dzamara murwiri wekodzero dzevanhu avo vakatsakatika. Shamiso chinotimba anoti sei vanhu taakupa pressure kuhurumende itsva. Ngativhunzei kava mugabe nyaya dzavo. Handiti varipo vanhu vakawanda vanga vari kutaurawo zvepamusoro pemashoko akataurwa nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump paurongwa weState of the Union Address nezuro madeko vachinyanyoshora ivo mazwi akataurwa navaTrump ekuti vachange vachibvisa chirongwa chediversity visa kana kuti green card lottery. Vamwewo vachiti asi mashoko akataurwa navaTrump aibatanidza hurumende yavo uye akange akanangana nyanya nevagari vemuAmerica. Kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona, endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona, modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Munhau dzemitambo, mamwe masangano emitambo atarisirana nekudzingwa neSports and Recreation Commission. Michael Kariati anoti panyaya iyi.
Masangano aya ari kupomerwa mhosva yekusabhadhara mitero pamwe nekusapa Sport and Recreation Commission mabhuku awo ezvekufambiswa kwemari uye anofarira kugadzirisa izvi musi wa 31 kurume usati wadarika. Pamusoro pezvo mamwe masangano aya ari kunzi haasati asvitsa kune veSRC magwaro ekuti ari kutarisira kushandisa mari igore rino uyezve achiitei sezvaakakumbirwa kuti aite muna gumi guru gore rapera. Gwaro rabuda mumusangano wakaitwa neSRC nemasangano ese zvemitambo munyika rinoti gungano rezvemitambo iri richaita mumwe musangano musi wa10 kubhumbi apo pataonekwa kuti vatevera zvisungo zvinodiwa nevasina ndevapi. Kune masangano gumi nemanomwe kusanganisira Zimbabwe Chess Federation, Squash Association of Zimbabwe, Zimbabwe Kickboxing Association, Zimbabwe Pool Association, Zimbabwe Handball Federation, Weightlifting Federation of Zimbabwe, Zimbabwe Softball Association, Association of International Taekwondo, Zimbabwe Gymnastics neZimbabwe Junior Golf Association anzi anofarira kugadzirisa maitiro awo kana kuti anodzingwa pachasangana zvekare SRC nemasangano aya. Mamwe masangano makumi maviri nemapfumbamwe kusanganisira Zimbabwe Football Association anzi kunyange hazvo ari mugwara achiri nezvimwe zvasati asvitsawo zvekare izvo SRC ichakamirira. Mukuru weSport and Recreation Commission vaEdward Siwela vanoti SRC haingape mari yekushandisa kune vemitambo vanenge vasina kuburitsa magwaro ekuti mari yavaimbove nayo vakamboishandisa sei kana kuti yavari kuda yacho kubva kuhurumende ichashanda chii. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa upenyu hwezvarwa zveZimbabwe zvakawana mukana wekugara muAmerica kuburikidza nemagreen cards. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu.
Ini ndini Chanonoka Wande.
Tokusiyai mina nditungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isika disenda baku VOA.